manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nevatsigiri vavo kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. Ukuwo mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kwamutare mangwana. Hurumende yeAmerica yoshushikana nemamiriro ezvinhu munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana nevatsigiri vavo pamusangano mukuru waitwa nebato ravo panzvimbo yemabhizimusi yemutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. VaMunangagwa vadzokorora zvakare kurudziro yekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Vanhu vakazara kuno kune mufaro vanhu vabuda vanhu vanoda vaMunangagwa vanoda mubato ravo reZANU PF rally yedu yekuno kuti kutarisira kuti ingange ichipfuura namba yakabuda kumasvingo kwatatichitiko ndo kunenge kune highest number of attendance izvi zvinotifadza zvichiratidza rutsigiro rwevanhu nekuvimba kwavo muna vaMunangagwa neZANU PF
Chii chikuru chamungati chakwezva vanhu kuti vange vachibuda neuwandu hwamuri kutaura uhu.
Izvi zviri kuitiswa nokuda kwokuti vaMunangagwa havana nzvimbo yemuZimbabwe isina kubatwa noruoko rwavo ichiunzirwa development. Muno Mashonaland East ndomune $300 million lithium mine inonzi Prospect. Itange ichiproducer 450,000 tons zelithium concentrate. Mabasa ari kuenda kuvanhu. Ndomune 1,5 billion Dinson iron and steel plants. Inoverengwa iyo chinzi to be, if not the biggest, it will be one of the biggest mines dzekugadzira simbi muno munyika yeAfrica. Tine rich basin iri kuita granite cutting and polishing muno muMash East kwaMutoko. Idzi nyaya dzezviri kuitika dzakawandisa dziperi. Ndangokupai chidimbu chemadevelopments atiri kuitirwa naMunangagwa muno muMash East chet. Zvinoratidza kuti hakuna unomanikidzwa kuuya asi vanhu vari kuuya nechido chavo chekutenda nekufarira zvakanaka zviri kuitika zvinoimpacta pamusha wega wega.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuitawo musangano mukuru nenhengo dzavo mangwana mudhorobha reMutare kumaNicaland. Kuti tinzwe zvizhinji nezvegadziriro yemusangano uyu tabata munyori anoona nezvegwara remusangano muTriple C vaAmos Chibaya.
Kutaura kuno ndiri kutyanga tangamvura kwaMutare kwatiri kugadzirira gungano guru mangwana kuMutare iko kutauya purezidendi wevanhu Babu Chamisa. Saka tiri kugadzirira gungano guru saka panguva ino ndigandiziviti vano veZimbabwe kuti vese vakateerera veyamosangana nemwanakomana veyamosangana nemuzodhiwa wamwari veyamosangana nemukomana muzonza kunde zvipi zvakarongera vanhu veZimbabwe kuti muZimbabwe muve nechanduko.
Tinozva kuti iko kudunhu reManicaland kwamuri kutarisira kuita musangano mukuru kwabatwawo nenyaya dzemhirizhonga, zviri kukanganisawo zvakadii gadziriro rebato renyu?
Ukaenda pedo nedhendi rinenge rida kufa nokukara ukafa. Saka tiri tikandichokuti hama dzeri hamene dhimoni ravabata kuti nderei nyaya dzetarudza hadzidi mhirizhonga. Vanenge vachida kuita zvezano vanoita zvepipusi vanoita munyika muno hatidi mhirizhonga. Asi ivo vari kunoti mukomana uyu munhu wose ari kuzano ari kuti ngaapinde mukomana. Vana vamunangagwa varingoti vachamusa ngaapinde, nyika yose kuti mukomana ngaapinde. Saka zvino vakurwadziwa vongoti munhu wavavona zvivo mugozi. Asi tiri kutaiwa dai Mwari wokutenga atibatsira.
Zvii zviri kuimbiswawo nebato renyu kuvagari vedunhu reManicaland?
Chekutanga ndechekuti icho tiri kuti vanopa mutare ngaavhotere purezidendi wemunhu wose baba achamisa. Kechipiri, purezidendi wevanhu vari kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munyika ino toda tigara zvine runyararo.
Vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano mutriple C vaAmos Chibaya vari parunhare kwamutare nestudio 7. Hurumende yeAmerica inoti haioni Zimbabwe ichiita sarudzo dzakachena nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Vachitaura nevoice of America nemusi wechina, mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica amai Molly P vakati vanoshoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamwe chete neinoitikawo munyika mavo kana nekune dzimwe nyika dzose. Amai P vakati haugone kuve neutongo hwejekerere hunoshanda kana vanhu vachityisidzirwa nemhirizhonga. Vakati vanoziva kuti mukutanga kwegore vakamboona mienzaniso yemapato yezvematongerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vairatidzira kodzero dzavo sezvinobvumirwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vachisungwa nekurohwa nemapurisa vachiti zvese izvi hazvitarisirwe kunge zvichiitwa nehurumende inoti inoda sarudzo dzakachena.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have a functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, being beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Panyaya yekuongororwa kwesarudzo dzegore rino, amai Fi vanoti vanofadzwa nekukokwa kwakaitwa nyika yavo kuti inge ichiongorora sarudzo muZimbabwe uye vachatumirawo vaongorori vesarudzo. Asi vakati vane urombo kuti vaona mhirizhonga izvo zvinoita kuti vasaona sarudzo dzakachena dzichiitika munyika. Amai Fi vakati vanogona kupa muenzaniso wekuti sei vari kushushikana nezvazvo vachiti sekuziva kwevanhu vose mwedzi wapera mutemo mutsva unonzi Patriotic Act wakatambirwa munyika uyewo mutemo uyu unosunga kodzero dzevana veZimbabwe.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean constitution and as expressed by the African Union and the United Nations. So that's why we're concerned that the election won't achieve the standard highlighted by the president.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Molly Fee vachitaura neVoice of America. Veruzhinji vaungana muHarare vachionekana nekupemberera upenyu hwegamba renyika uye vari vakavamba kereke yeZayoja, Archbishop Ezekiel Handina wangu Guti, vazhinji vachivarumbidza semunhu aibatsira zvese pamweya nepanyama. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZayoja Forward in Faith Ministries, Archbishop Guti, nasi waendeswa kuNational Sports Stadium, uko uri kutarisirwa kurara, vanhu vachiita minamato usiku wese kusvika mangwana. Vachitaura pamhemberero yekucherechedza upenyu hwaArchbishop Guti, kwekare kuNational Sports Stadium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mufi, vakakurudzira vedzisvondo kuti vatevedzere tsoka dzaDr. Guti mukuvandudza upenyu hweveruzhinji.
In his honor, I challenge the ministers of the gospel of God.
Naizvozvo mukucherechedza mabasa avo akanaka, ndopa chitsvambeko nevedzisvondo kuti vagarudzwa kuti nyika kuti ibudirire. Vanhu vedu vanofanirwa kusimudzirwa kubva muurombo.
Vakadomwa kutungamirira Zayoja Forward in Faith Ministries vaJoseph Joe Guti vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera zvikuru vachipemberera mabasa ava Guti.
Saka tinotenda kuungana maZimbabweans kufarira basa rakanaka remweya rakaita baba Guti, zvemweya nezvenyama.
Vawedzera vachiti ramangwana rekereke rakajeka.
Zayoja yakaiswa foundation yakasimba ye 63 years inopfuurira mberi kubatana. Zayoja ine foundation yerudo neri kubatana. Ndozvatinokudza Mwari nekuda kwaizvozvo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati mufa asiyanaka mune zvakasiyana siyana zveupenyu.
But in all areas,
Mumwe muparidzi wekereke yeZayoja vaChristopher Kapandura vatiwo vafadzwa zvikuru kuti vaGuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ndiye anonzi mufundisi wekutanga wechitema kugrounda munhu pamazuva eudzvanyiriri kuti unogona kutonga, unogona kuzvimirira, unogona kuzvidhevheropa.
Amai Florence Makiseni avo vabva kwaGuti kumasvingo vatiwo Archbishop Guti vakavaburitsa muurombo hwavaive nahwo.
Zvakabatwa nababa Guti mukati meupenyu hwangu kushanda matarenda. Ndanga ndiri murombo asikatarisiri, asi pandakadzidziswa kushanda matarenda, nhasi ndiri zvandiri nekuda kwokushanda matarenda.
Vamwe vakuru vemuhurumende vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, kurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Vemakereke akasiyana-siyana vanosanganisirawo mutungamiriri wekereke yeFamily of God vaAndrew Taunashe ndevamwe vezviuru zviri pakati pezvitatu nezvina zvevanhu zvaungana nhasi. Vanhu vari kutarisirwa kurara vachipe mberera upenyu hwavaGuti usiku hwanhasi uye mangwana svondo kwozove nemunamato. VaGuti vakashaya musi wa5 Chikunguru kuSouth Africa vava nemakore zana ekuberekwa. Zuva rekuradzikwa nenzvimbo yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa. Vachibva pamhemberero yeupenyu hwaArchbishop Guti, vaMnangagwa vabva vaenda kumusangano wokutsvagira bato ravo rutsigiro waitirwa kumutawatawa kumashonaland East. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chiroma ichi munochipakurirwa nenima plus mushana yauye ndiri muWashington. Nansi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Pindile Gosha vanova ivo vesangano reStartup Greenhouse Academy vari pasi pechirongwa cheYali. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda nekundi invite.
Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve zvii zvamadzidza iko kuno kuAmerica.
Startup Greenhouse Academy business inobatsira vechidiki nemadzimai kuti vaitewo mabhizinesi avo. Saka zvatinoita tinovadzidzisa kuti business rinomaketwa sei, rinorejestwa sei uye nekuvapa mukana kuti vasangane nevanhu vakasiyana siyana kuti vagone kuti vamabhizinesi avo akure.
Munoshanda muri kupi muri kuZimbabwe uyezve mungati muri kushanda nemadzimai vari kunharaunda dzipi nedzipi?
Tinoshanda tiri kuBulawayo uye tinoshanda nemadzimai ari kuZimbabwe nekuti tine virtual office yekuti tine maonline edu masessions atinovadzidzisa online uye tinoita nekuBulawayo. Tinonyanya kutarisa vechidiki kunyanya vari kumaruzevha nekuti takaona tindo vanhu vazhinji vari kusarira kumashure nekupesana nemukana here.
Pane mamwe mabasa zvakare here amuri kuita pamusoro peiri ramuri kutaura?
Ndinoita career development, ndotsvaka vana vanenge vabva grade 7 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana, vakapedza form 4 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka tinoda kuti vaendere mberi kuchikoro. Saka tinovasanganisa nemukana iripo ngemabhazari mascholarship ekuti ivo vaendere mberi nechikoro.
Iko kuno kuAmerica manga muri kupi uyezve zvii zvamakanyanyodzidza zvamuri kuti muchanopakurirawo madzimai nevamwe vamunoshanda navo?
Ndanga ndiri kuPurdue University kuIndianapolis. Ndakadzidza kuva mutungamiriri akanaka nekuti kuva mutungamiriri kumabasa ekushandidzana nevanhu ndakadzidza kuti hakusi kuti unoziva zvakaita sei asi tinenge tichinjana ruzivo. Saka ndinoshandidzana nevanhu vanoziva nevasingazivi kuti tese tibatsirane kusimudzirana.
Tinoona zvakare kuti muri kuti imi pane zvimwe zvamunobata zvemabhizinesi. Ndezvipi izvi?
Zvemabhizinesi tine incubation hub, vanhu vanenge vasina space yekushandira tinenge tichivaoffer maincubation hub kuti vawane infrastructure access. Vasina internet vanouya vachishandisa, vasina maprinter vanouya vachishandisa, uye tine accelerator program. Program iyi imentorship inokusanganisa nemamentor nemabusiness coach uye tinodzidzisa vanhu kuti mabusiness skills, financial literacy nemarketing.
Zvakakosha sei kuti vanoda kuita zvemabhizinisi nyanya madzimai vaonekwe vachishanda nemasangano akaita sei?
Zvakakosha zvakanyanyisa nekuti tukuvhara inonzi gender equality. Saka kunyanya madzimai tinofunga kuti tikakura tikanororwa zvatokwana, kuroorwa kwakanaka asi ngatishandei nekuti takaona kuti madzimai akashanda iwo ano empower chero macommunities nevana.
Muri kuona vanhu vachizvitambira sei zvidzidzo izvi zvamuri kuvapa?
Ndinoona vachizvitambira zvakanaka nekuti Zimbabwe izere nevanhu vanoshanda vane simba rekushanda uye vanhu vane shungu dzekupfuura nekudzidza.
Tinoona vamwe vangati zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yezveupfumi hwenyika. Vangatange sei vasina mari? Unogona kutanga sei?
Unogona kungotanga neruzivo chete nekuti inini handina kutanga ndine mari. Ndakatanga ndisina mari asi nekusangana nevanhu kuti enda kwakati ndingataura nyaya yetrade fair. Ndakatanga nekuenda kutrade fair ndopandakasangana nevanhu vakandisanganisawo nevanhu, ndo inonzi power of networking.
Tipeiwo zvamungati chidzidzo chamungapo kune vamwe vakateerera pari zvino chavangashandise kuti vamuke pavari ipapo vatangewo zvemabhizimisi nyanya madzimai nevanasikana.
Ndinoti ngavasada kutanga nezvihombe, munhu ngaatange nezvidiki. Pauri ipapo zvidiki, munhu ngaatange nezvidiki achikura.
Tinoona manga muri pachirongwa ichi cheYali. Chakanaka sei chirongwa ichi uyezve mungakurudzirwa kuti chii tichiona kuti vachange vachizotorawo vamwe munguva inotevera?
Chakanakisa zvokuti inini ndinotenda kuvepo kwangu pagurupu reYali yegore rino nekuti ndadzidza zvakawanda. Izvezvi ndanonokerwa nekuti dzokere kumusha kunogovera govera vanhu zvandadzidza. Saka vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi ndinovakurudzira kuti ngavapinde muchirongwa ichi. Vanenge vachidawo ruzivo vanogona kutevera paFacebook page yedu yakanzi Startup Greenhouse Academy. Tinenge tichipostawo kuti vanhu vanopinda sei mumaprograms akadai.
Pane pamwe futi here pavanogona kukubatai kuti vanyatsonzwa zvamuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook. Vanotevera Facebook yangu yakanzi Pindi Tania Gosha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington.
Tino Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives upenyu hwedu. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzine chekuita nevane hurema vamasimba kuchera tichitarisa zviri kusangana nevane hurema kumisangano yekutsvaga rutsigiro iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Vanhu vane hurema kana tichitarisa vakasiyana siyana. Kune vamwe vanenge vasinganzwi, kune vamwe vasingaoni, kune vamwe vasingakwanisi kufamba. Saka kana tichitaura nezvevanhu vane hurema tiri kutaura vanhu vakasiyana siyana neuwandu hwavo. Takatarisa zviri kuitika mumatongerwo enyika pari zvino, tinoona kuti haasi ese mapato ari kukwanisa kuti anga achiita kuti vanhu vane hurema tichikutanga vawane information yavanofanira kuwana nenzira dzavanokwanisa kuiverenga nadzo. Chechipiri, dzimwe nzvimbo dzine dzingatosvikiriki, ngativi nevanhu vane mawheelchair. Chechitatu, ukaenda iwe usinganzwi kurali, kunenge kusina anenge achiita sign language. Saka tiri kuona kuti vanhu vane hurema zvichienderana neurema hwavo vari kusiyiwa kunze kuzvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kazhinji kazhinji kubudikidza nezvino zvandataura izvi.
Tingati here vemapato ezvematongerwo enyika vari kuita misangano vari kusiya kunze vanhu vane hurema nekusaziva kana kuti kushayikwa kwezvikwanisiro?
Kusaziva handioni kuri chokwadi, nekuti tikatarisa vanhu ivavo vanhu vari muparamende, vanhu vanogadzira mitemo, ndo vakandilonja National Disability Policy inotaura izvo kuti vanhu ava vane hurema vanofanira kunge vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachikwanisawo kubatirana navamwe. Saka handingati inini kusaziva, uye handifungi kuti kushayika kwezvikwanisiro, nekuti pamwe pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa zvishoma shoma, asi nyaya yekuti dzimwe nguva chido chiavo vari mune zvematongerwo enyika chekuita zvinhu zvachona ndiwa chinenge chisipo. Ndo maonero andinoita inini senyanzvi inoshanda nevanhu vane hurema.
Vanomirirawo vanhu vane hurema vati vaitawo here mukana wekuti vanga vachisvitsawo zvichemo zvakaita saizvozvo zvatiri kukurukura nezvazvo?
Tikati vanoedza, vemasangano vanoedza, vanokwira pamusoro pemiti, pamusoro pedzimba, vachiedza kutiwo dai vemapato ezvematongerwo enyika vavatora. Zvikuru sei takatarisa kuti haisingori nyaya chete yekuti vanoshambadzirwa zvinhu zvavari kuita. Vanhu vane hurema vanenge vada kutopindawo muzvinzvimbo izvozvo zvekuti vange vachikwanisawo kuva madecision makers, asi tinoona kuti dzimwe nguva vemapolitical parties vanenge vachivafaririra panze. Saka chinoitika ndechekuti iye hurukuro yatinofanira kuita sevana veZimbabwe, tichionesana kuti zvingafambisiwa sei kuti vanhu vane hurema vange vachikwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika, vachivawo mamembers of parliament kana kuti makansela kana kuti mamembers esenate, kubudikidza nezvavanenge vachikwanisa kupa kupolitical party iyoyo.
Kouyawo kuZimbabwe Electoral Commission, munoonawo here vakagadzirirawo kunge vachiwanisa zvikwanisiro kune vanorarama neurema kana kuti vane urema hwakasiyana siyana?
Mutemo paSection 51 unotsanangura iwo kuti hurumende kubudikidza neZimbabwe Electoral Commission inofanira kuita kuti mapolling station kunoenda vanhu anga ari accessible kana kuti anga achikwanisa kusvikirika nevanhu vese. Asi maonero atinoita dzimwe nguva ndeyekuti amwe mapolling station anenge ari kunzvimbo dzisingasvikirike nevanhu vane hurema. Saka tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission nevaridzi venzvimbo idzodzo pane basa rakawanda rinofanira kuitwa. Chipiri, vanhu vasingaoni vakangori vakumbira kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu veZimbabwe Electoral Commission vatsvage dzimwe nzira dzekuti vanhu vasingaoni vavhote mukuvanda uye murunyararo vachishandisawo zvinhu zvakaita kutapayawo ballot. Electoral Commission inowanzo kuti iyo inenge isina mari, asi tinoona kuti kuri kuti panga paine chido mari iyoyo inokwanisa kutsvakwa ikawanikwa, zvinhu zvikatofambira mberi nekuti hama dzedu dzekuZambia chaizvo pakuvhotera president vanenge vatori nenzira dzakadaro dzekuti vanhu vane hurema vange vachikwanisa kuvhota zvakanaka.
Manga makateerera kunyanzi inoshanda nevanhu vane urema vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chiri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League cheHighlanders chapinda mumitambo gumi nemisere chisati charohwa kubvira makundano aya atanga muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders nasi yaita mangange 0-0 nezPC Kariba. Ndokusvitsa mitambo gumi nemisere isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Boso yave nemapoints makumi matatu nemasere uyezve mapoints mashanu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yapinda mapoints makumi matatu nematatu mushure mekunge yarova Blue Chips 1-0 muBurgerfield Stadium. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mamiriro akaita zvinhu aruratidza kuti Boso yave nemukana wakanyanyisa wekutora mukombe mukuru uyu.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders indoi kutotora.
Asi mutsigiri weDynamos vaphilosophy Nyapfumbi vari kuramba izvi vachiti pakugumisira Dimbare ndiye chaenda nechimuti.
Dynamos chimutubiti varongomiramira asi kumagumo chiri dzinongozofa Dimbare inotora.
Asi Dynamos iyo iri kusangana nehwange mangwana iri kure zvikuru neutungamiri sezvo ine mapoints gumi pasi peHighlanders. Asi mitambo yakawanda ya nasi yabuditsa zvanga zvisingafungirwe neruzhinji apo zvikwata zvakawanda zvine mbiri zvarohwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yarohwa pamusha zvekare asi kozvino 2-1 neSimba Bora. Kokondwa uku kwasiya FC Platinum yasarira zvikuru sezvo yasiwa neHighlanders nemapoints gumi nemaviri. Asi chikwata chabuda neukunda ukuru iShare Sham iyo yarova Chicken Inn 1-0 kuluvhevhe ndokwira pamusoro petafura kusvika pachinzvimbo chegumi nembiri. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Black Rhinos 1 Cranbourne Bullets 2 Green Fuel 2 Yada 0. Mangwana Manika Diamonds vs Capes United Gibo. Herentals vs Triangle Mandala. Muma kundano A2023 Vitality Netball World Cup. Chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba achasiya makundano aya achibheba moto zvikwata zvichirwira kupinda mufinari yemakwikwi aya. Asi zvikwata zvave kusangana mufinari izvi zvave kuzivikanwa mushure mekunge England yarova New Zealand 46-40. Australia ndokunda Jamaica 57-54. Australia neEngland dzave kusangana mangwana kuona kuti anotora mukombe mukuru uyu ndiani. Zimbabwe yave kumirira makundano a2027 asi paine mamwe makundano pakati apa. Mutambi wechikwata cheWarren Park Netball Community Club Mesi Kudzedzereka anoti pano zvinoda kugadziriswa pamajames asati apinda mune mamwe makundano.
Timu yanga ichiremerwa kunyanya pana wapa tichienda kurana jidzi but then kozoti kumashooters ga anofanira kuita action very fast achingobata bhora mugedhi kosi pakuzonyanya pakuzodzosera bhora kumashure kwavangu achiita kwazvibude mushi.
New Zealand ndiyo ine mukombe weNetball World Cup uyu asi haichakwanisa kudzivirira mukombe wayo. Totarisa makundano eFIFA Women's 2023 World Cup. Spain neJapan nasi dzawana tikiti rekupinda makura finali emakwikwi aya ayo ari kuitirwa kuNew Zealand neAustralia. Spain yazvambura Switzerland 5-1 uko Japan ndokurova Norway 3-1 kuti vapinde pazvikwata zvisere zvichiri kurwira mukombe uyu uyo uri mumaoko eAmerica pari zvino. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Neni Jonga Kandemiri mu Washington DC, ichitimurara zvakanaka ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 Ngcwabakazi 2023 muPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Abantu abangabazi inkulungwane ezingaba zinhlano bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare bekhumbula impilo kaMoyi owasungula inkonzo eyezayoja umfundisi Ezekiel Guti.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning healthy democracy if people are intimidated by violence.
Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Emikhankasweni yokulungiselela ukhetho lwalonyaka impelaviki, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubesemtawatawa eMashonaland East. Kuthi ke umkhokheli OSCCC uMnumzana Nelson Chamisa uzaba seMtare kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abangabazi inkulungwane ezingafika ezinhlanu bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare emkhosini wokukhumbula impilo kaMoyi owasungula ibandla lokholo lwesiKristu elezayoja umfundisi Ezekiel Guti. Uguti ubhubhe ngenyanga edluleyo kaNtulikazi waphiwa nguhulumende inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Bekuculwa ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo impilo eyaphilwa nguMoyi umfundisi Guti. Iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elezayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe. Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uchaze uGuti njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube yisibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele.
The church must preach production.
Ukuze siphumelele njengabantu kumele abantu baphakamiswe besuka ebuya ngeyunivesithi ebusutheni. Inkonzo kumele sitshumayele ukuvuselela umnotho kusukela ezindlini zethu.
Uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula awenza isibhedlela seMbuya Dorcas eHarare, iCollege yeZimbabwe Ezekiel Guti University Zeku lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu. Uthe njalo kuyathokozisa ukuba uGuti waba ngumunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele. Okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaGuti uMnumzana Joseph Guti uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe.
Wayehlala esitshela ukuba inkonzo le ngikamlimo umlimi uye umnikazi walinkonzo.
Omunye okade esembuthanweni lowo unkosikazi Noreen Chuma okhonza koBulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaGuti.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenza izandla zakhe hashi ukuthembela ebantwini.
Usiye emsebenzini kodwa kumele bebe lokunye lakho okwenzayo ukuthi kubunikeze imali kwenzela ukuthi izinto kubalanse. Njengoba lekhathesi libona ukuthi ilizwe limanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa athonga amathalenta.
Uguti ubhubhe mhlaka 5 Ntulikazi eseleminyaka elikhulu yokuzalwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe nguhulumende abemuli besithi uzabekwa loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa. Inkonzo yezayoja yabeka amalanga angamachumi amathathu awokukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo. Ukuzaba lomthandazo wobusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni ye-National Sports Stadium. Abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umlawuli wedayile ephalamende umnumzana Jacob Mudenda, abamabandla okholo atshiyeneyo abagoqela besipostoli, umkhokheli webandla le-Family of God Folk umfundisi Andrew Taunashe, abamabandla aphikisayo abavangeli abafundisi labakhonza ebandleni leli lozulu jikelele. Ngimele e-27 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikubekela phambili ngalimpela sonto imikankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa sokungasensuza tjwala ukubana lwenziwe ukhetho lwalonyaka eZimbabwe. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubelubhekise eMtawatawa eMashonaland East emhlanganweni omkhulu werally weZANU-PF ukukankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Emhlanganweni lo, Mnangagwa unxome abasekeli bebandla lakhe eMashonaland East esithi ubunengi babo buveza sobala ukubana basebenza gadalala njalo ulethemba lokuba bazonqoba kukhetho xa kukhangelwa inani labantu abakade bekhona. Kuthi ke ngalokho elinye icele umkhokeli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa yena ukhangelelwe ukuba lo mhlangano omkhulu werally njalo eMutare ukukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe yi-VOA lomsekeli kaNobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uNkosikazi Molly P. Yena-ke oqale ngokuphatha udaba lodlakela osoluthethe imphefumulo yabantu ababili ekulwisaneni kwabasekeli beZANU-PF labamabandla aphikisayo esithi bona njengelizwe kabasekeli ngitsho lakancane udlakela oluqondiswe ebantwini kungakhathalekile ukubana ngabebandla liphi lezombusazwe loba kwenzakala kuliphi ilizwe lomhlaba.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Ichasisa ngeminye imithetho ebakhathazayo njengohulumende enqinzizela uzulu efana lowe Patriotic Act.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean Constitution and as expressed by the African Union and the United Nations.
Loke bekungumsekelo mphathi ntambo ubona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba Assistant Secretary of State Molly P kungxoxo ayenze le Voice of America.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampala fobe.
Lubikwa luphumelela kwamagama uhlelo lwenhlanganiso esebenzisana labesifazane kwezentuthuko eye Pathways Women's Empowerment Girl Child Support Network lokuphathisa amantombazana asethombile ngemvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini esabelweni seMathebeleland North. Unothaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso le bathi bananzelela ukuthi inengi lamantombazana labesifazana lisebenzisa izichibi, amaphepha kanye lobulongwe ngesikhathi belandela okuyikho okubangela imikhuhlane egoqela imvukuzane yesibeletho kumbe ukuswela inzalo. Umholi walinhlanganiso umnumzana Trimondolo uthi kungalesi sizathu basungula inhlanganiso le ngomnyaka ka-2018 omama bathola imfundiso ngokuzithungela imvunulo zamalembu abazi nikeza phose nyanga zonke amantombazana asethombile emangweni egoqela ibhinga ewange lezinye.
Sikhangelele ukuthi abantwana bengasebenzisi izinto ezifana lokuthi izigqoko ezindala nama-textbook namabhuku lana babebhalele kiyo ngama-inki esemadala bengakusebenzisi lobulongo benkomo.
Unkosikazi Sehliselo Dube esinye sesakhamuzi esithunga kungelambadalo kulinhlanganiso uthi limvunulo abayithunga ngobuciko obukhulu iyawacheka njalo isebenza phose iminyaka emithathu.
Ende into lezi ngokuya kwesikhathi zithuna zibalimaza ingaphakathi yabo indaba ze-cancer, ama-cervical cancer. Okunye futhi kuyakhozela ukuthi umntwana nxa sekhulile aswele futhi inzalo ngezinto lezi abazisebenzisayo.
Unkosikazi Sungani Moyo yena uthi uphatheke kulolu hlelo ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lamantombazana abendiswa besesebancane labaphila ngokuthengisa umzimba ngemva kokuchiya isikolo ngenxa yesimo senswelo ezimulini.
Abanye basuka bathengise imizimba yabo ngenxa yokuthi abadala bangakwanisi ukuthi khona babathengele ngoba abadala abaningi abasebenzi bayelele kakhulu emaphandleni.
Unkosikazi Dube uqhubeke ethi enye inhloso yabo yikulwisana lemikhuba yokubandlululwa kwabesifazana ngesikhathi belandela phansi kwendikimba ethi Ambassador for Women's Health.
Sifuna ukuthi siende into ethiwa yi-stigma like nemvelo yethu njengabantu abamnyama ukuthi ama-period alomnyama, so kuyayenza ukuthi kuyadimolarize umntwana oyinkazana.
Undolo uthi kundikimba le bakhuthazwa njalo labesilisa ukuba bahlukane lokudlwengula laba.
Sithi bobaba lani majaha, xolanini xolanini abantwana bakhule.
Ngemva kokuthungelwa imvunulo le, amantombazana aphiwa isikhwama, amabhulugwe, isepa kanye lokunye okokuwaphathisa nxa besesikhathini. Omunye wabafundi bewange osehlelweni lolu unkosikazi Sicelo Dube uthi inengi labo selisizakele.
Ngoba abanye bethu bebengasenelisi ukuthi baqede isikolo, abanye bethu besesiyavula amabhuku sisebenzisa ukuthi sizivikele, abanye bethu besebenzisa izigqoko ezinjengamajini zisisukulu.
Udubo lokusweleka kwemvunulo yabesifazana nxa besesikhathini kweZimbabwe luhlala kuyindaba egudwini lapho abamela amalungelo abesifazana bekhala ngokuqonga kwentengo yokuthenga okwenza abanye besebenzise okungahlanzekanga okufana lamalembu amahlavu kanye lobulongwe. Ngokumqoka kwayo owake waba lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiairabwe Moshonga waze wayayithela kuleli dale esithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuhlonipha amalungelo empila kahle yabesifazana ngokubona ukuthi abesifazana bazithola kungelambadalo ekhala ngentengo ephezulu kakhulu engafinyelelwa ngabanengi abasemaphandleni kanye lemulini eziswelayo. Loba nje lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2018 uhulumende waphawula umthetho othi imvunulo ayisabhadalelwa umthelo owejuthi nxa ithengwa kwamanye amazwe. Abe-UNICEF kuphenyo lwabo babika ukuba iningi labesifazana ukugoqela labakhubazekileyo eZimbabwe liyaswela okweneleyo nxa besesikhathini. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje wathi singene kuhlelo lwethu lwabesifazane silosandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uzithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa labesifazana abasakhulayo abakade bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship olweyali khonapha eMelika olusanda ukugqitshwa. Owakuqala obekulolu hlelo esixoxa laye unkosazana Abigail Gombo ongumanjinela njalo engumqoqi wenhlelo iproject management uthi sewasebenza eBulawayo leMathebeleland South njalo okwamanje useMutare. U-Abigail Gombo ukhethwe ukuba aphatheke kuyali njengomabhalane wogatsha lweMathebeleland lelunga elingowesifazana kukomiti yabomanjinela.
One of the things engizinanzeleleyo kuprogram lei and one of the partnerships engizenzileyo ukuthi sifuna ukuvala igap between our academia esikufunda esikolo and industry ukwenzela ukuthi esikufunda esikolo kube yikho okuhambelana lokwenzakala ngalezi nsuku emhlabeni esiphila kuyo. So as we continue to partner with tertiary institutions and high school institutions, will try and make sure that we have STEM awareness campaigns, which is one of the things that I do, STEM awareness campaigns, which is science, technology, engineering, and maths, and we try and highlight what current needs are in the industry so that the academia can meet up.
Gashe gashe hu yino kwenziwa I project manager njalo yiwapha ama project la waqoqa.
So u project manager umsebenzi wakhe you make sure ukuthi ama project iloba yipi project iyayenzakala ngesikhathi nge budget ethiweyo and nge funds eliphakemeyo. What we call the trifecta, which is time, quality and cost. So what we do is one of the projects that we're doing is say servicing of stands. We have to make sure that abantu mabebuya kuzohlala endaweni bathola kulamanzi aranayo, bathola kulama sanitation services aranayo, just for the general health and safety of the community. And I always say this, that statistics shows that 70% of the population in Africa is youth, and amandla asezandleni zethu njengabantu abatsha. So asisukumeni, asibambaneni, let's collaborate and build a better community.
Siphinde saxoxa lo nkosazana Phindile Gosha oyingcwethi kwezokusungulwa kwamabhizimusi yena okumhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy
ekoBulawayo lasebulenjini.
Unkosazana Gosha ubesekolishini lePurdue e-Indianapolis khonapha eMelika ngohlelo lweyali. Uthi injongo yakhe ngeyokukhuthaza abesifazana labasakhulayo ukuthi belolonge ulwazi lwabo kwezamabhizimusi.
Into engayinanzelelayo ikuthi ikakhulukazi abantu abongomama leqembu labantu abasemakhaya kulama challenges amaningi abahlangabezana nawo ukuthi ama opportunities amaningi ayabedlula ngokuswela ulwazi. Into efana lesikolo, umuntu uyabengela isikolo kodwa ele idea kumbumbono ukuthi uyakwansi ukuncedisa abanye abantu. So thina sifuna ukuthi kuhlanganiswe abantu befunde ikakhulukazi networking. Ukuba khona kwami lapha ngifunde ukuthi networking is a powerful tool. Wonke umuntu engaba le access to networking siyakwanisa ukuthi sikhule njengabantu bama business. the opportunities are there ukuthi thina siwa access into enkulu njengokusho kwami ukuthi networking ngoba sometimes ungayazani labantu kuyenza ukuthi udlulwe izinto. So networking iyanikeza that platform yokuthi uwazane labantu. Mina njengama abantu abayifuna ukwengena kulolu hlelo ngolwazi esengilalo ngiya recommend uhlelo lolu bengasilandela ku Facebook yethu Startup Greeners Academy sabe siposta ukuthi abantu abafuna ukwengena kulelo hlelo bengancedakala kanjani lokubanikeza ama ideas. So kuhle kakhulu ukuthi kuyakhulukazi abantu abangoma mama sincedisane sibambane thina sibe khona kuma leadership spaces ngoba ama opportunities akhona.
Omunye esixoxelayo ngonkosazana Chennai Muswira kuyenza oligqwetha yena obesemhlanganweni ngolwesine wabeZimbabwe abakade bekuhlelo lweyali lolu abanxuswe ngummeli wesigodlo seZimbabwe eWashington umnumzana Thaddeus Tafire Nyika ukubakhuthaza ngemisebenzi abayenzayo. Uhlelo lweyali ngolokulolonga ulwazi namakhono alabo abasakhulayo abakumazwe ehlukeneyo kuzwekazi le-Afrika ukwenzela ukuthi babe zingcwethi emsebenzini abayiqhubayo. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidimaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lolu oluphathelane lakwesibaza.
UmaMhlanga udedela kuChris Gande yena-ke wasethulela uhlelo iphuma le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga, ngiyabonga bapha, ngiyabonga mbunyelela labasekeli labalandeli beStudio 7.
Njengoba ukhetho solusondele, ubona abaningi abakhona ngapho eSouth Africa besiyavota yini ekhaya?
Bazaba khona kodwa angeke babe baningi kakhulu ngoba abantu abaningi abalapha eSouth Africa abarejistanga. Ngihlangana labo sikhuluma nje ngendaba zasekhaya abarejistanga. Kodwa abarejistileyo labo ngicabanga ukuthi bazohamba bonke bayivota kodwa ayizuba inamba nje enkulu kakhulu. Noba nje seSouth Africa ilabantu abaningi baseZimbabwe kodwa ke less than half yalabo bantu abala. Maybe one third yakhona or less yibo abazenelisa ukuthi bahambe bayivota plus okunye kuzayo ukuthi bathola nalawo mathu kuba ukuyavota emsebenzini yabo abelungu babo babavumelani na ukuthi bahambe bayivota kulabo abasebenzayo. Yebo nje kuzima ukho kodwa bona iningi yangikhona abalapha hhayi kabazukuyavota ekhaya.
Nxa ukhangele iningi labakhona ngapho abeZimbabwe abahlala khona ngapho ngabakhanya besekela liphi ibandla ngokubona kwakho?
Abantu abazange babhalise. Izizathu zokuthi abantu bangabhalisi ukuthi kwakuthiwa kufana abantu bayibhalisela lapho abazavotela khona. Alaba kuthiwa kufuna ukubhalisa bekuvulekile kwathi ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe uya balisa ngabe abantu abaningi babhalisa futhi bebezozama ngazo zonke indlela zokuthi bahambe. Manje kwasuka kwaba lokunzima bokuthi kumele umuntu ayibhalisa esigabeni lapha azavotela khona. So lokho kubangela ukuthi abantu abaningi bangabhalisi lezi khadi zangkhona lesiqondana nabantu basemsebenzini into ezinjalo. Kodwa iqiniso lekho abantu abaningi azange bathole ikhadi isikhathi sokuyabhalisa.
Baningi yini obezwayo besithi bayabhalisa ukuthi bayovota?
Ye, abantu ababhalisayo nalabo abazavota bathembe banethemba abanalo ukuthi utshintsho lungaba khona. So kodwa ke kuzaba ukuthi abantu basekhaya bona bavote njalo ngoba siyabona ama rally zanPF amaningi alabantu abaningi aba attendayo noma sizazi ukuthi lawo ma rally a attendwa abantu besigaba leso ke abenzelwe khona ngabantu abanye ababe sokuzisigaba kunje ngoba le rally engenziwa maybe etsholotsho uthola ukuthi lo muntu eMount Darwin khona kulo muntu eMasingo khona phana kulo muntu osuka eMtare khona phana. So into yenziwa izanPF kodwa ke ischance yokuthi izanPF idliwe abantu basekhaya ikakhulu abantu basemakhaya eZimbabwe uma bengavota ngendlela efunwa ngabantu abaphandle kungaba lontshintsho.
Ngokubona kwakho bayathemba yini abantu ukuthi bengahamba bayovota kuzaba lo mehluko?
Imajority yabantu abasekhaya ngabantu abafisa ukuthi kube lo tshintsho kuhulumende okhona, yiso isifiso abanaso. Loba nje abanye bangikhona bengathi abanathemba kakhulu le bandla abangalikhetho kwamanje kwaqiniseke khona ukuthi leli elibusayo hayi abasalifuni so ngezindlela basundelelana kancane lebandla lesicc kodwa ke kube ukuthi hayi imali ngabasiza ukuthi ukukhuphizana PF wabona ukuthi kuzobalula kodwa ke ayisilo ipreferred bandla labo asingathi lipsil bathembele kulo bakhona of course banengi lakhona abalithemba waleli bandla kodwa ke hayi bona ngathi abantu abanengi kakhulu nje into ebahluphayo kathi sinjalo ababhekana nayo ukuthi ibandla lezanu PF liyaphuma ngoba bayazi ukuthi maye ibandla lezanu PF lingaphuma embusweni lelesi simali ngabe lingenile kuzoba sekulula ukulikhupha lesi kunzima ukukhuphizana PF yumsebenzi omkhulu okhona obhekane labantu kathi so ma abantu bengenelisa ukuthi bakhuphe izanu PF kusho ukuthi kuyabe sekuqala kwedemocracy ukuqala kokutshintsha kwahulumende uhulumende bonke ababuya kuzayo sokulula ukubakhupha ngoba uhulumende wezanu PF lempande zokuthi yena walwimpi lempande zama-overthrees lempande zama-emasoche so kodwa ke hayi bona ngathi abantu abaningi bona into abayifisayo ukuthi izanu PF iphume ukuthi iphume njani abalandaba nakho bafuna nje iphume kuphela embusweni
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ungabalelisale kahle ngiyabonga kakhulu sibonga lokusekela kwenu elikwenzayo umsakazi wabantu umsakazi we-Studio 7 ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu abapha imbono etshiyeneyo phezu kwemidlalo yabesifazane iyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa kwele Australia laseNew Zealand kulezi nsuku. UJoseph Njanje usipha lolu daba.
Izwekazi lase-Afrika lisele limelwe ngamaqembu abalisa ele-South Africa, eNigeria kanye leMorocco kulumncintiswano kodwa u-Obe Indlovu uthi yena ukholelwa ukuba iqembu leNetherlands yilo elizaphakamisa isicoco.
Ngibona ngathi amadasi engawina sizini. Ngoye-Afrika kodwa hhayi amadasi hhayi ahluhla.
UPrince Mpofu yena uthi usaxamalazile ngoba kulamaqembu amabili acabangela ukuba yiwo angaphakamisa inkezo.
Wakucala ngikhayela England yacina udliwa last year ngo-2021. Then any team has two is Sweden.
Uitai Pablo Matandi uthi yena ukhangelele iqembu elimela ilizwe leSouth Africa elebanyana banyana ukuba limangalise umhlaba wonke ngokuphakamisa inkezo.
Nambonyana iSouth Africa iyathatha but kumele iqale ilungisise ngoba emuva laphiyana ama-height mafichane ngamabhore esemoyeni special ama-cross amakona amalokhipha lwanani imthembi.
Kumidlalo edlalwe namhla iqembu leSpain libhaxabulele eSwitzerland nge-5-1 kuthi eleJapan litshayele Norway nge-3-1. Limpumela itsho ukuba iqembu leSpain leJapan aselidlulele kusigaba se-quarter final. Kusasa ngensonto iqembu le-Netherlands lizadlala lele-South Africa kuthi iqembu le-Sweden lizadlala lele-United States of America. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba se-Kasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini iphele njani. Iqembu le-Green Fuel linqobe leyada nge-2-1 ngase-Kipo. Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngele-Simbabora ngase-Mandava. Iqembu le-Nkezi Platinum Stars linqobe le-Bulawayo Chiefs nge-1-1 ngase-Baobab. Iqembu le-Black Rhinos linqotshwe nge-2-1 i-Cranbourne Bullets ngase-Bata. Iqembu le-Chicken linqotshwe nge-1 nganya ishesham ngaseluveve kuthi iqembu leZPC Kariba leHighlanders abe nojikelo bhanqa 0-0 ngasenyamunga. Kusasa ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizadibana leCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leTriangle ngaseMandava kuthi iqembu leDynamos lizanqikelana leLewange ngaseBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi umdumo wamapiano uSketa Moyo. Yena uzibiza njalo ngokuthi umfana wasemzini. Asimzweni ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ukudabuka ngidabuka endaweni yaseSilobela emsila wobe isigodi kwezomculo ibange sentihambile infact ngathi ngiqale 2017 ukungena kule ndima kodwa ukuyangena estudio ngiqale 2020 ngesikhathi secorona endirekode khona i-single track yerumba nomunye umfowethu wasekhezi u-Edima Box wathi lapho ngasuka erumbeni ngabe sengiyangena emapiyaneni ngarekoda ipiano i-single track nabanye abafowethu abayi-2 ngasuka lapho ngazoyenza i-albhamu yamapiano enengoma eziwu-8.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okusempeleni nje okwamanje ingoma zama ziyatholakala kuma online zatholakala kimi. Abangafisa ukuxhumana nami inombolo yocingo eyokuqala ithona
Oliver Lelisa Young, Flexibility Jeremiah.